Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro, chivabvu 13/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano revakuru vemakereke echiKristu rinoti mamiriro aita zvinhu muZimbabwe haachakwanisa kugadziriswa nevezvamatongerwo enyika vega. Sanganore Pharmaceutical Society of Zimbabwe rinoti rinoda kusangana na gavana weRBZ pamusoro pokuwaniswa mari yekutenga mishonga. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revakuru vemakereke echiKristu reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinoti mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe asvika pasi sisina kunaka. Naizvozvo sangano iri rava kuwedzera kurwira gungano revanhu vese nemasangano ane chekuita nemamiriro akaita zvinhu munyika. Mutauriri wesangano iri vanovezve munyori weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti vakuru vemakereke vabvumirana kuti vezvamatongerwo enyika pamwe chete nemapato ezvematongerwo enyika havachakwanisa kugadzirisa vega mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Naizvozvo vakuru vemakereke vari mubishiro kuronga musangano mukuru uko kuchakokwa vanhu nemasangano akasiyana-siyana kuti vanhu veZimbabwe vese vaise musoro pamwe chete vaone gwara rinofanirwa kutorwa nenyika. Tabata Dr. Mtata kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Vemakereke vanobatanidza masangano ese emakereke makuru muZimbabwe inonzi Zimbabwe Heads of Christian Denominations. Utungamiri wayo wakaungana kuongorora nekufungisisa zvikuru mamiriro akaita nyika. Vakabudisa gwaro rinotaura pamusoro pemaonero avo uyezve zvavanofunga kuti zvinofanira kuitwa. Nyaya huru yavakabudisa ndeyekuti patakamira iko zvino senyika pakaoma zvikuru zvekuti panotsvakwa kuti vanhu vaise musoro pamwe chete tiwane nzira yekuti inotipa mhinduro kunhamo yatakatarisana nayo, mhinduro inofanira kuwanikwa mukubva kutaurirana kwedare guru remusha wemuZimbabwe kuti tiwane mhinduro yenyaya yatakatarisana nayo. Saka ndo chinhu chikuru chavakabudisa kuti pamazuva ari kutevera vari kurongedza dare iroro guru ratinoti National Convention richasangana kuti rigadzire nyaya iyoyi.
Anotarisirwa paNational Convention ndivanani?
Tiri kutarisira kuti dare iri rakakosha zvikuru zvekuti munhu wose anofanira kunge akamiririgwa. Chekutanga ndechekuti dare richatanga raitiwa kumatunhu atinoti maregional conventions, kokokorodzwa miono yakasiyana-siyana kubva kumaregions kwozokokwa iro dare guru rinenge richibatsigwa nezvinenge zvatogwa kubva kumatunhu akasiyana-siyana. Idare rikokwa namakereke, saka harinei nezvemapato kana zvematongedzo enyika, asi riri kukoka vanoita zvematongedzo enyika, riri kukoka vanoita zvemabhizimusi, riri kukoka vanoita zvecivil society, riri kukoka madzishe, riri kukoka nevamwe vane mapato akazvimiririra anoshanda muno muZimbabwe. Saka idare guru rinoda kuti vanhu vaise musoro pamwe chete kuti nhamo yenyika isokuona kwatinoita ingagadziriswa sei.
Pari zvino matimaziva nzvimbo nezuva here renational convention ichi?
Mukati mevhiki rinoiri tichaziva, nokuti pane umorongwa huchaitwa mukati mevhiki ino. Vhiki rino parinonopera tinenge takunyatsokuziva.
Mutungamiriri wenyika vamunangagwa nemutungamiriri weMDC vachamisa, vakamirira here zvamuri kuronga zvese izvi?
Handizivi kuti vakazvimirira here, asi tinovimba kuti tichavakoka, nokuti tinofunga kuti munhu wese anofanira kunge aripo.
Kuzivisiwa vachazivisiwa zviri pamurao, vachawana official communication uyezve official invitation. Kuti vachazvitora sei hatingazozivi.
Chiri kudiwa nevemakereke ndechipi? Ndeipi nhano yomotora, sezvo tichiona sokuti pane kutaurirana kuripo pakati pehurumende namamwe mapato ezvematongerwo enyika?
Nhaurirano yematongerwo enyika ndofunga yakanaka kuti vanoiita vaambe vachiita. Tinofunga kuti nhaurirano yatinoda kana kuti dare ratinoda idare rinobatanidza munhu wese. Nhamo yatakatarisana nayo inhamo yetrust neconfidence. Kuti zvivakike izvozvo hazvigoni kuvakika namapato ari ega, nokuti maonego anoitiwa nevanhu akasiyana. Saka chazvinotsvaka ndechokuti titore vanhu vese vange vari pamwe chete, tibvumirane kuti tinoda kuti tiende kupi senyika. Kana izvozvo zvisati zvaitika, tinoramba tine mweya wokufungirana nokusabatirana pamwe chete. Saka makereke akatsimbiridza zvikuru kuti nhano yatava kutora iyi inhano yokuti mumusha maipa munotsvaka kuti munhu wose agare pasi, tibvumirane kuti zvinotofamba sei kuti tiende mberi. Haisi nguva iri nomali yatiri, zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Avo vange vari mutauriri wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, varizve munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiriri wesangano reFarmaceutical Society of Zimbabwe, vaPotifa Mwendera, vanoti vari kuda kuita hurukuro nagavhina weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudla, kuti vaone kuti vakwanisa kuvawanisa mari yokutenga mishonga yokuisa mumatura avo sezvo musisina chinhu. VaMwendera vanotivo vane chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi mana chiri kupa kuti vemakambani ekunze, zvikuru vekuIndia, varambe kuvapa mishonga zvapa kuti dambudziko rekushomeka kwemishonga rikombe. Asi vamwe vanoti vanotengesa mishonga vari kuitenga nemari yakawandisa. Bepanhau reHerald richiti mimwe mishonga iri kutengwa kuIndia nemadhora matatu nemasendi makumi matanhatu nemashanu, kana kuti $3.65, inotengeswa muZimbabwe nemari inodarika madhora makumi maviri nemashanu, kana kuti $25. Asi vaMwendera vanoti zviri kupa kuti nhengo dzavo dziomerwe inyaya yekuti vanotenga mari kuAmerica pamukoto. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vaMwendera.
Pari zvino vanotengesa mushonga vazhinji vandinoziva panguva inoi vari kutengesa mushonga yavo vachishandisa mitengo iri kuenderana nekuti munhu ari kuda kubhadhara necurrency ipi. Nokuti kubvira pakataurwa kuti mari vari kuda kutengesa maUS dollar vanokwanisa kuapplya kubhengi vachishandisirwa an interbank rate, pane an understanding pamaket yekuti izvo chinhu chinogona kuita price in US dollars choita price neRTGS yako mari yakati. Kana uchida kubhadhara neUS dollar unoshandisa mari yakati. Chingangove chiri kunetsa panguva ino, vazhinji vari kutarisira kuti mafamasi kana vanotengesa mushonga vange vachishandisa rate iri kupiwa nemabhengi. asi chiri kuitika nekuti kumabhengi uku hakusi kunyatsokuwanika mari zvine mwero wakakwandirana wekuti tinokwanisa kuwana mushonga yese. Mafamasi mazhinji ari kushandisa rate yeold mutual implied rate. Iyi rate iyi iri pamusoro kudarika yekubhengi. So ndo chingangove chiri kunetsa panguva ino kuti rate iri kushandiswa mumafamasi kuti kana vava kuchibhadhara nemari yekunze, rate iri kushandiswa haisiriyo ingange iri kutarisirwa nevanhu. Vanhu vari kutarisirwa kuti vanhu vashandise rate yekubhengi, but rate yekubhengi haisi kushandikana nekuti mabhengi haakukwanisa kuwana mari yekuti vanyatsokuita se kupa vanounza mushonga muZimbabwe vachibhadharisa kudaro.
Pane mbenge paita misangano yamaironga nagavana weRBZ kuti muzeye nyaya dzemaridzi. Pane chakabuda?
Misangano hatina kukwanisa kuzoita. Nokuti vekuRBZ, gavana vekuRBZ vakabva vati no. Munhu wese ari kufarira kunge achiapplya mari kuti apiwe mari kupi kumabhengi kwavo. Ivo vakativimbisa kuti vanenge vachiita sei vachiita kuti mabhengi ange achipa kuimpotwa kwemushonga kuri kwakakosha sterei. Asi zviri kuitika on patiri kuzotsvaga mari iyi ndezvekuti hatisi kukwanisa kuiwana sekutaura kwavanga vaita. So tichiri kuda kuti titaure navo kuti tisvike papozishen yekuti vanokwanisa kutiwo aiwa mushonga taakuita zvatiri kuita mafuta ekufambisa motokari, kuti mushonga taakuvapawo mari vari panumber 1 kana number 2 tichitevzera kumalocations anenge aripo.
Tichitarisawo chimwe chikwereti chamanga muinacho kunze uku, chinenge chaikukanganisaiwo kuti muwane mushonga, chakazobhadharwa here?
Tiri kutishungurudza zvisingaita, izvozvi bvudzi ratochena nekushaya kuti tichaita sei nechikwereti ichocho. Nekuti vekuRBZ vabva vanyararawo panyaya iyoyo. Zvinoreva kuti ndofunga ivo vari kutarisira kuti mukushanda kwatiri kuita, mukutengesa kwatiri kuita, tichakwanisa kuwana mari, kureiza mari mumaactivities atiri kuita panguva inoyi. Ndaikuti panguva inoyi hatisati tabhadharwa chikwereti ichocho.
Imari?
Pakupera kwaMarch changa tasvika 40 million. 32.5 yevanounza mushonga yakagadzirwa kudhara vanoimpota vachiizoisa matura avo munomuvo pamafamasi, kwoitawo 7.5 yeavo vanotora maraw materials ekuti vagadzirire mishonga yavo muno.
Mutungamiriri wesangano rePharmaceutical Society of Zimbabwe vaPotifa Mwendera vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mubepanhau reHerald, hurumende iri kuratidza kusafara kwayo naIshe Felix Ndiweni, avo vakashevedzera kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvipamidzirwe, vachiti zvirango zviripo iko zvino zvishoma. Mubepanhau reStandard, mune nyaya pamusoro pemari inotambirwa nevatevedzeri vemutungamiriri wenyika, avo vanonzi umwe neumwe wavo ari kutambira zviuru gumi nezvina zvemadhora pamwedzi. Mukronicle, mune nyaya yemapurisa ari kutsvaga mugadhi weBulawayo City Council Absalom Dlovu, uyo ari kupomerwa mhosva yokudzipa musikana wake Vonai Moya, akafa mushure mukinge averenga mashoko akange atumirwa musikana uyu pacellphone. MuDaily News, mune nyaya yevarairidzi avo vazivisa kuti vacharamwa mabasa mumazuva gumi nemana ari kuuya kana hurumende isina kuvapa zvayari kuda. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ini ndinonzi Oliver Mutete, Glenora B. Muharare. Ndinopa rukudzo ruzhinji kunana amai nekuti upenyu hwemunhu hunobva pamunhukadzi vanova ndiwo mai. Zvese zvinongotangira mudumbu raamai, saka vakandikoshera zvizhinji vanhu ava vanonzi vana mai. thumbs up to all mothers of this land.
Magadi zvinyo namukoma Jonga vana mukoma Blessing pa studio apa. I wanted to kufara kutenda chaizvo nesarudzo dzandakaona muno mu South Africa dzakachena dzinofadza pasina akanyunyuta. Ndichifananidza nezvatinoona munyika medu muZimbabwe. Vanhu pasarudzo vanofa vachiurava vasina mhosva futi dzichiridzirwa pakati pevanhu vari kuzvifambira munhu achifurwa nekumusana kuratidza kuti munhu anenge achitiza. Kana tichitaura nyaya yekuti sarudzo dzifambiswa zvakanaka kana kuti hadzina kufambiswa zvakanaka, hasi kutaura nyaya yekuti MDC ndiyo inofanira kunge yakahwina. Aiwa, tikutaura kuti ZEC inofanira kuita zvinhu zvayo jekerere zvakachena, zvisina anozogunumura kunyange ZANU-PF yakahwina. Basa ratanga tichifanira kuti tinge tichitsigira isu ndirekunge vana vachiwenga nanavamunangagwa nanavamatemedandavo vanasekuru avo vaifanira kunge vakagara kumba vachidya mudyandigere vachipenga kupopotera mari dzemudyandigere kana vachipiwa mari dzisingavakwaniri kuti aiwa takarwa hondo tikarwa rusununguko, tikarwa rusununguko muno munyika ikasununguka tipe mari dzedu dzinotikwanira. Aiwa tingadai tichivatsigira ipapo pane kuti vangoramba vachiti aiwa tinoita tinoshiropo. Munoita munoshiropo, imi ndimuri kuguta nemhuri dzenyu, asi vanhu vese venyika vachiparara vamunoti makarwira. Aiwa zvina zvazvinoreva, tiregerereiwo muti tiriwo zvinhu kwazvo. Vanhu vatambura tanzwa matisvina masvet vari kudiridza maruva avo neropa revanhu. Vanhu avo ngavaregerere vanhu, tatenda. Starangu ndonzi Tonderai, ndiri muSouth Africa muJoburg, tatenda.
Mamukasei vashamari vesituti 7, aiwa takutenda nenhau dzamunotipa. Aiwa totenda yedu. Nizitirakundo iri kulan nda kutaura pamusoro penyaya yakupi yada kuzama kuita. Aiwa kupi ngangonyarawo vanhu vakomana. Wozanti akabuda akatadza kutevedzera zviri mugwara remusangano, akada kufoma yake pratiki. Saka iye zvino auda kudzoka achitamudi kupi ngaiyi, ndasade kutikanganisa ti musangano wedu. Musangano ndewevanhu, hausiwe kota, hausiwe chii, ndewevanhu, unovhotekwa nevanhu. Saka kupi ngazvibati, ngadzikari. Kana achidya mari nagari ngangodya mari yake iye kana gwari wake. Izvo hadina basa nekuti uda kutikanganisira musangano wedu. Ndatenda.
Mavali vatevenyera vestudio 7, tinotenda nenyaya dzekutipa. Dzakanaka, dzinomboo chokwadi zvinoitika kuZimbabwe. Ndiripo panyaya yekutsigira nyaya yakupe. Kupe uyo atove nemhepo, mhepo chaichaiwo. Zvokuti kana ane chimiting chake nechava kumutsigira kuti aite zvavo kunga izvi, ngavaudze kuti ai vairasa. Kana achida zvokutungamirira pati angoregere kukuramba yake. Hatiri munhu anongoti tucha tucha isu, hatimire pakaipa. Mai avo ngavakura zvakanaka, zvabvepi mweyai? Ngavatidzikamire. Vane kashavi chakuda kutungamira, ngavafambe yavo pati tione kwavanoenda, kuti kuda kutivhiringidzira pamberi nezonchamisa. Hatimire pakaoma, hatidi izvi zvokuvhiringidza. Ndinitafadzwa mandima ndiri paRustenburg apo.
Makadi vashamarari vese vestudio 7, tinofara kwazvo nechirongwa chamunotipa zuva nezuva. Tinodakadzwa kusingai. Ini ndinoitwa mukoma Tafadzwa Nyakudya, ndinobva kudomboshavo. But pari zvino ndiri kuno kuSouth Africa. Chekutanga ndinoda kuti Happy Mother's Day kuna amai vangu mai Tafadzwa Nyakudya vari pamabhuku apo. Ndisingakanganwi nyaya yatokozano kupe. Tinoziva kuti tokozano kupe munhu anoshandiswa nezanupiefu zvaanoita zvitishamisi. Saka ndinoti kuna vachamisa, rambai makapresa batani iroro tiende mberi. Ndichiti chisamba machisa. Tinokutendai vati vashamarari vestudio 7.
Kuda kungobvunzawo zvedu kuti kutokozano kupe achirikuda kungorwisana neMDC iye akazvibudirega. Hamusi kuona kuda kutokanganisa futi kuti MDC inyatsobudirira kana kuti pati inyatsoramba ifambe zvakanaka semafambiro avoita.
Wazwai pastudio 7 vateereri vese pamwe nemino vatepfenyuri venhepfenyuro. Aiwa, ari kutaura ndimadzibaba Samero ano paSouth Africa. Aiwa, zvivai here ramadhas teiri. Aiwa, tinorirangarira zvikuru sezvo tinana mai vari kumushawo. Aiwa, ndinonzwa mwoyo wangu kuchisuduruka. nekuti vanamai vangu vakatiberekera mukati mezvakanaka, asi nekuda kwemaomero aitwa nyika isu hatichakwanisi kuvapa zvatinorwa kuti mwoyo wedu tagutsi kana kuti tavapa, nekuti zvose zvatinovapa zvinenge zvichingombundikidza kuti vasatora kugariswa kwavakatiitawo nako isusu tichiri kukura. Ndio basi netenda yangu nekunditambira nemashoko angu aya.
Kwazuvai kwazuvai vashamarari vestudio 7,
ini ndinonzi Lukumbula ndinobva vachingapo. Izvezvi ndiri kuraramira zvangu ndiri kuSouth Africa kuJoburg muTembisa. Yeshi zvakaoma, demwari apindira pakati penyika yedu atibatsira kuziye pakaipa. Nyika dzatiri kuraramira makore ano dzakaipa. Ndiriko zvangu South Africa bati hapana kana nechiri kumbofamba ka, kungotsvagawo kuti deni ndakwanisa kurarama bhati zvinova zvakaoma. Kumusha kunonga kuchida kutumirwa kana kudii bhati hazvakafanana nemari dzacho ka. Mari yedu haisi kana kumbobetsera kana nepadiki zvapo. Dei Mwari apindira zvinhu zvive zvinoita zviri nani zvinochinja bhozi. Hei, handatamburai.
Vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei nechekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakange vaine pfuti nezuro vakauraya vatendi vatanhatu vakange vari musvondo yechiRoma muguta reDablo kumaodzanyemba kweBurkina Faso. Vakaona zvichiitika vanoti vanhu makumi mana vakange vari pazvimudhudhudhu vakapinda mukereke vakauraya vanhu ndokutungidza kereke iyi. Shondo rapera, vanhu vashanu vakange vari mune imwe zvekereke vakaurawa mune rimwe guta muBurkina Faso. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mukufereshweta kwavo kana mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakapara mhosva yokuvharidzira kuti chokwadi pamusoro pemhosva dzavanofungidzirwa kuti vakapara chizivikanwe. Kongresi yeAmerica iri kuratidza kuti iri kutadza kutaura nezvapupu kana kuwana magwaro avanoda ane chekuita nenyaya iyi, nekuti vaTrump vakarambidza vafakazi kuti vataure uye vakarambidza kuti magwaro anodiwa aendeswe kuCongress. VaTrump vanoshandisa simba remutungamiri wenyika rinonzi executive privilege kurambidza vafakazi kuti vataure uye kuti magwaro asapiwa kuCongress, vachiti zvingakanganisa kuchengetedzwa kwenyika. Tabata Gweta rinoshanda kuOregon vatapiwa kapurura kuti vatiudze pamusoro penyaya iyi.
Executive privilege inyaya yekuti mukuru wenyika anenge aine ruzivo rwaasiri kuda kuti rusvike kuvanhu, ingangoti information yavanenge vachida kuti isasvike kuvanhu nekuda kwezvimwe zvikonzero. Zvikonzero zvinokonzera izvi ndezvekuti vanenge vachiitira kuti vanhu vasave nekushushikana kana kukanganisana kana kudhumana musoro maererano nerumwe ruzivo rwavasingafanira kunge vachiziva. Inyaya dzakatanga kubva mazuva aPresident Nixon akamboshandisa mukana mumwe chete kudzivirirawo zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika zvavanenge vasingada kuti zvikanganise vanhu veruzhinji rwenyika.
Asi kana vanhu vakatarisa vanoona sokuti kuda pamwe mutungamiri wenyika ava kushandisa iyi executive privilege kuti avanze zvinhu zviri kufungirwa kuti kuda pamwe vakapunza mutemo muzviito zvavo. Kana zvakamira saizvozvozvo, zvinofambiswa sei kuti mutungamiriri wenyika amanikidzwe kubudisa chokwadi?
Matongerwo anoitwa nyika ane mapazi matatu. kuti judiciary shiroti vatongi poti executive shiroti vatunga mbili wenyika kuzoti congress ndiyo legislature taka wani ngwari mapato matatu ndo mamiru wa shine shakaita taka executive privilege kana zato daru shiroti zingwe odano ripa mapato matatu hata taura nende richoto isi ta taura ishu taka shawo kavaru kutive uru mediva wano kuti shiruku kwenzira kuti nyika ifambiri mbiri taka enzana ere kana kuti masimba dari kamamu nukuta hapa kufamba kwa wani nguwa ita arima tatu daru mapatu waya anfana kufamba achienzana achisimu zira na achienzana chichifambira kuti nyika yende mbele chakana rimura zongi rino tipure ikune mamu mawira chiripa wara kusimu zira osho kukutai wapa maninga mati turiki zemwero tofangati famba isu akaenzana kana shadaro chino ibora rato role wakudzokera kumamu mapatu mawira kuti muno zvona ose saka nekuenda kwemasimba avo nekufambira nekwa ari kuita zviri kwavari kuzvipindira nekutsiura mumwe wavo kuti kana kuti ndisvapfurikidza mwero kana kuti okay kana kuti ngazvingoramba zvakada zviri kwavari ivo kuona zvavanokwanisa kuita
ivo mutungamiri wenyika vanogona kushandisavo the executive privilege yavo kuvharidziravo zvimwe zvavanenge vakaita zvavakakanganisa
kuri kuda kuedza kuvhara zvavanenge vakakanganisa kana kunatsa zvavanenge vakakanganisa hazvirambirwe kuti zvinogona kunge zviri ndiwo mukana wavo zviri kushandisirwa asi chinonetsa apa ndechekuti inenge yasvika nguva yekuti zvanzi iye zvino mutambo wacho wasvika kumateru tochiona kuti mukuru ndiani ndo zvapo nemamiriro anenge akaita zvinhu saka munhu ari kuedza kushandisa zvinhu zvinokwanisa kunge zvichimubatsira kugadzirisawo divi rake kana kuti munhu anenge achingoti izvi ngatingosiyanai nazvo kuri kunyika dzide dzinenge dzikuna neafrica anenge achingoti mukuru haabvunzwe ngatipfuurei mberi ndo mamiriro azvinenge zvaita asi zvinenge zvichierekana nekuti ivo vacho vari kuzviona pamutambo yevanhu vatatu vari mudare ra vachatsiura nasei pakuita kwavari kuita
pane anokwanisa here kurambidza mutungamiri wenyika kushandisa executive privilege
zvichienderana nemashandiro avanenge vachiita mune ratinoti gutsa ruzhinji democracy zvinenge zvaakuona kuti simbawo rinokwanisa kubva kune vecongress rakamirawo sei kana kuti simba rinokwanisa kubva kune vanotonga vejudiciary rakamirawo sei kuti vanenge vachizvionawo sei nekushandisawo masimba avanawo maererano nebumbiro rezvemutemo apa ndingangoti kunetsana kwaita vanhu pakuti miedzo yauya apa kuti tochiona kuti mukuru ndiani pakati pevecongress vejudiciary vacho nevanotonga vepresidential pakuda kuedzana kwemasimba asi mukuedzana kwemasimba chikuru chinozobuda ipapo kuona kuti nyika ino nyika yakasununguka zvakadii
gweta rinoshanda mudunhu reoregon muno muamerica vatapwa vakapurura vari parunhare kuoregon nestudio 7 Zenarira sezvo nguva yedu yapera rikatimbotarisa zvanga zviri munhau sangano revakuru vemakereke echikristu rinoti mamiriro aita zvinhu muzimbabwe haachakwanisa kugadziriswa nevezvematongerwo enyika vega sangano repharmaceutical society of zimbabwe rinoti rinoda kusangana nagavhuna werbz pamusoro pokuwaniswa mari yokutenga mishonga tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ini ndiri tanonoka wande ndiri muwashington dc ndoti mosara zvakanaka.